Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Gunyana 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vechidiki vavo nyangwe vakaendeswa kuNational Youth Service dziri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototiri hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service.
Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina zvainobatsira vechidiki.
Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwa paine nguva tingonzwa nguva dikidiki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara dzematogesi aikwira mumabhonzi, mari yayo inoziviswa kuti kuna mapasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kurumidza zvinhu oro usingakwiri.
Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzekukwira mabhazi zvakapetwa kaviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo mhirizhonga ichiramba ichiitika pamisangano yokuti vanhu vape pfungwa dzavo pamusoro pekudzorwa kweNational Youth Service, sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvavadiki yeParliamentary Portfolio Committee on Youth Affairs vaOmega Svanda vanoti vari kunyora gwaro pamusoro pemhirizhonga dzakaitika pamisangano yaikurukurwa nezvekudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service. Gwaro iri richaendeswa kuparamende. Misangano iyi yakavhiringidzwa kuBulawayo nekuWatsomba kuManicaland nevanofungidzirwa kuti vadiki vebato reZANU-PF. Vamwe vakapinda mumisangano iyi vanoti vakarohwa pamisangano iyi nekuti vakange vachiramba kuti National Youth Service idzoswe. Vanongorora zvematongerwo enyika vaJoey Mabenge vaudza Studio 7 kuti vechidiki havana chavanowana kuNational Youth Service, vachiti chinodiwa iko zvino mikana yemabasa.
Nyaya huru iripo apa pavawa ndenyaya yokuti munyika hamuna kana dambudziko. Ngainditaure namashoko echingezi ndichiti hamuna shortage yenzvimbo dzekuti vechidiki vadzidziswe mabasa amaoko. Hamuna zvakare dambudziko renzvimbo dzekuti vechidiki vange vachidzidziswa mabasa akafanana kana nekuti vaite muunyanzvi muzvinhu zvakafanana neengineering kana kutobhururutsa ndege chaiko, kana kungava kuita magweta, kana kungava kuita varairidzi, kana kungava kuita madhokotera. Vasingatodi kuita madhokotera vaya vanokwanisa kana kunge vachiita hunesi, nzvimbo idzodzo dzizere.
Saka chisipo apa chii vaMabenga?
Chisipo munyika muno mikana, chisipo munyika muno mabasa. Ndosaka maane dambudziko raakuitika rekuti nyika yaakutrenera vamwe, yaakuti ikatrena mavarairidzi vobva vamhanya kuenda kunana Rwanda, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana ivese vatreni, vamwe vobva vamhanya kuenda kunana UK nedzimwe nyika dzakadaro. Inhau yekuti mamiriro ezvinhu munyika aita manyama amire nerongo yave nyika yakamira nemusoro kuita chamupidigori.
Zvoitwa sei vaMabenge? Chii chamuri kutyira?
Tikasabata nyaya yamabasa, vechidiki vavo nyangwe vakaendeswa kuNational Youth Service iri kurehwa iyi, vachibvako hakuna mabasa, hakuna mikana, nyangwe kuti vanzi vapinde muchipurisa kana kuti muchisoja, ikoko kwacho kwagara kunototiri hakudi munhu kuti atanga aenda kuNational Youth Service. Munhu anongobva kufomu 4 kana form 6 achiinda achinosvika achitrainwa kuitwa kuita musoja muto kuita mupurisa kana kunzi aenda ari ku Air Force hazvidi National Youth Training Service izvozvo. Saka ndinoona sekuti izvo zviri kuitwa izvi zvinhu zvisina kunyatsa kufungwa neudzamu zvinenge zvakuita sekuti vari kuda kuzviita vakaona sekuti vechidiki vanga vaine kahunu kekushungurudza vaya vakazochenjera uyezve vazhinji vavo vakazoti samukei vakura kwakuda kunzi kuchigadzirwa vamwe vechidiki vanenge vachisvika vachiita zvaiitika munguva dzana 2004-2005 hameno kumasure ikoko kwaishungurudzwa vanhu nenational youth service iyo zvatinoziva. Saka dambudziko riripo ndo rinofanira kugadziriswa mikana namabasa kwete zvimwe zvatiri kuda kunzwa zvenational youth service izvi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabhenge vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Mutauriri webato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoramba mashoko ekuti mhirishonga pamisangano iyi iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF. Kambani yehurumende yeZimbabwe United Passenger Company kana kuti ZUPCO yazivisa kuti kutanga nhasi china 1 Gunyana yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri uye ichange yave kubhadharisa nemari yemunyika pamwe nemari yekunze. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevafambi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vashora izvi vachiti mihoro iri kutambirwa nevanhu munyika haisi kuenderana nekuwedzerwa kwemari dzemabhazi kakapetwa kaviri pamwe nokushandiswa kwemari yekunze vachiti vazhinji vari kutambira mari yemunyika. VaGoliath vanoti vachange vachiongorora kuti kambani yeZUPCO ichagadzirisa here zvinonetsa vafambi nemabatirwo avanoitwa mushure mokukwidzwa kwemari dzemabhazi uku. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaGoliath.
Zvinhu zvinorwadza kwatiri kuti kukwira kwemuchovha hakusi kuenderana nemari dzatiri kuwana, dzimwe dzinotambirwa kumabasa nemari dzinoshandirwa nevamwe vanoshanda vakazvimirira. Zvinhu zvinongotirwadzawo kuti dai zvichifambidzana mari idzodzo zvinhu zvakanaka, asi kukwira kuri kuita muhoro nemapesendeji mashoma, asi zvinhu zviri kungokwira. Chishuwo chedu ndechekuti dai tichiudzwawo paine nguva tongonzwa nguva dikidiki pangoiswa notisi. Takaona kukwira kwezinhara matogeti aikwira mumabhonji, mari iyo inoziviswa futi kuna mapasenja. Munhu anonzi pasenja akaremerwa zvikuru nyaya yekukwira kuri kuita zvinhu muhoro usingakwiri.
Pane zvamuri kutarisira kuti zvigadziriswe nekambani yeZUPCO here mushure mekukwidza kwavaita mitengo uku?
Tingotarisawo zvakare kuti motikari idzi dzinokodzera here kunge dziri pamugwagwa, uyezve tikutarisawo futi zvinhu zvecustomer care kuti tive neukama hwakanaka pakwira mabhazi nemuchovha. Nekuti mumadhorobheni mabhazi ari kuzara zvikuru, kune standing inenge iri kuitwa, vanhukadzi vanoti varenge vachishungurudzwa kana kuti vachikodzero dzavo dzichityorwa nekuti vanonzi vamire vakazemberana nevanhu vechirume. Zvavanoti izvi hazvina kuvanakira, ndo zvimwe tikutakurirawo futi kodzero dzehama dzedu dzinorarama nehurema kuti zvigaro zvavo zvinofanira kugara zviripo zvakachengetedzwa. Kana vakapinda mubhazi vanhu vanofanira kusumukira, hakuchisina zvakanyorwa ndarava, panga pakatonyorwa kuti zvigaro izvi zvakachengetewa. Kana zvaakudikanwa munhu anokwanisa kusumuka achipirawo hama dzedu dzinorarama nehurema. Saka tirikungoti izvozvi ndo zvimwe zvatiri kutarisa, kodzero futi dzevanhu vakwegura. Vanhu vakwegura futi vanofanira kukosheswa, vanoti vanotukwawo zvakare kana vachikwira mabhazi kunze muri kuenda kupi, kana kuti madi kudzokera kumba nguva dziripo here, hamusi kubva kumabasa. Vanoti vanenge vari kuchorerwa kodzero kana kuti apa achirungu kuabhuiswa nevanhu vanenge vechidiki vanenge vachibva kumabasa vanoti anzi munotsvage mutaundi. Saka vanoti zvavazvifarire nekuti vanhuwo vakafana neiwo vanenge vauya kuzotenga mushonga kana kuzoita mamwe mabasa akasiyana siyana.
Avo vange vari mukuru wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kukadoma neStudio 7. Mutungamiri weBotswana vaMoketsi Masisi vanotarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana murwendo rwemazuva maviri apo vachavhura gungano revarimi reHarare Agricultural Show nemusi wechishanu mushure mekukokwa nemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa. Mutsamba yehurumende yeBotswana vaMasisi vachapinda misangano navaMnangagwa yekuziya mikana yekudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatsinha mashoko aya nezuro pamusangano wePost Cabinet Briefing. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti vaMasisi vanotarisira Zimbabwe neziso rakasiyana nerevaimbove mutungamiri wenyika yeBotswana vaIan Khama, avo vaive vakabuda pachena kuti vaisafara neutungamiri hweZimbabwe. Izvi zvinoteverawo kukokwa kwakaitwa mauto eBotswana kumabiko eZimbabwe Defence Forces kuHarare kutanga kwemwedzi uno. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi zvamuri kutaura ukama hweZimbabwe neBotswana hunenge huri kuramba huchiita zvakanaka kubva kupinda kwakaita vaMasisi kuvamutungamiri wenyika. Tinoziva kuti kumashure uko vakama vakanga vasinganyanyise kunzwanana nevatungamiri veZimbabwe, ndokuti nevatungamiri nekuda kwekuti kunyange vaMugabe pavanga varipo, tinoziva kuti paita nyaya dzekuchinjana kuchinjanwa kwemashoko asina kumira zvakanaka pakati pavakama navaMugabe. Kunyange papinda vaMnangagwa hazvina kumhunya chinja zvakanyanya, nekuti tikatarisa kunyange gore rino rino chairo chairo muna February takaona nyika mbiri uko kwaiitaurwa zvakanaka nevatungamiri venyika idzi pamusoro peukama hwavo.
Ndingatarisawo kuti makatarisa mafambiro adzinoita nyika idzodzi, zvinganyanya kubatana padziri ndezvipi?
Panyika mbiri idzi ndinoona sekuti dzingabatana panyaya dzezveupfumi. Tinoziva kuti Botswana inozikanwa nenyaya yemadiamonds. Dzingabatanawo panyaya dzokurima, dzingabatana panyaya dzezvechinyakare, tingati nyaya dzeculture dzinobatana zvakare nekuda kwokuti dzinoshera maboundaries. Panyaya dzezvematongerwo enyika, tinoziva kuti munhoroondo yekusunungurwa kweZimbabwe pane vamwe vatungamiri kunyanyanya vezapu vaimboenda kuBotswana zvichidaro. Saka pano dzinodyidzana panyaya dzakati wandei chaizvo.
Ndingapedzisira zvangu ndichitsvagawo kuti kunzwisisawo kwenyu nezvemitemo yemiganhu kumabhodha uku pakati peZimbabwe neBotswana zvimire sei mazuva ano?
Mazuva ano hatisi kunyanya kunzwa zvakawanda pamusoro penyaya dzezvemiganhu izvi pakati peZimbabwe neBotswana. Kana kuri kuti pane zviri kutaurika, handina kunge ndazvinzwa. Ndokunga nyaya yatingangode kuwedzeredza inogona kusaita kuti ukama hwenyika mbiri humire zvakanaka inyaya yevana veZimbabwe vari kuBotswana. Tinoziva kuti nyaya dzatinonzwa kubva kuBotswana ndedzekuti vanhu vanombobatwa zvisina tsarukano. Ndikutaura zvizvaro zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunoshava kuBotswana ikoko. Pane kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa kwatinoverenga mumapepanhau kunoita kuti hurumende yeZimbabwe, kana iri hurumende ine hanya nevanhu vayo, inofanira kushungurudzika nekuti izvozvo hazvibudi zvakanaka.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa pachikoro cheTshwane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti makomishina mazhinji eZimbabwe Anti-Corruption Commission vari kupomerwa mhosva yekutambira mari dzechioko muhomwe kubva kuvakuru vekambani yemafuta yeNational Oil Company. Zvinonzi kutanga kwegore rino, Sangano reZimbabwe Petroleum and Allied Workers Union rakakumbira Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti iferefete mukuru weNational Oil Company vaWilfred Matukeni pamusoro pemashandiro avanoita pabasa, vachiti vakuru pakambani iyi vari kuba mafuta vachibhadharana mihoro mikuru uye vachimbunyikidza vashandi asi pasina chakaitwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mugwadi, kwechitudzi yakauti wadya jena abvumirwa kuenda kuEurope. Mumuchiti kwanyika inovakwa nevenevayo. Ndokuvakanyika hereko, wakaba mari yakasviba kuti tsva, wadya jena. Waenda kuEurope, muchiti kwanyika inovakwa nevenevayo, nevenevayo. ZANU-PF haisi yecorruption, ZANU-PF haisi yemhirizhonga. Chiicho chamuri chiri kuitika vamugwadi? Chitaura katiwewo mugadiwe. Nonyanya kutaura sitereki, chitaura. Ani makavharira vanasikala, makavavharira, vakabaka vanasikala ma 5 million makavavharira. Vana vadya jena vachivakuflya vakuenda kuEurope, vakaba mari yemacitizen, mari yenyika. ZANU-PF, corruption nese namunangagwa wenyu, corruption. Ende musasvora nangirike, musasvora dr kuno kuSouth Africa uya akaburitsa chokwadi uya. Musamusvora chamamunyorera tsamba kuSouth Africa chii. Maitsama kuda kuzama kuita sei kuti kwanzi iye akakanganisa, akakanganisa chii? Alright, unyawa kutaurisa wemugwadiwe uchishora maopposition party, uchishora vamwe vana, usi kuona zviri kuitika izvi, wa usingaoni zviri kuitika. Wadya jena ari kuenda kuEurope kodi? Izvo makavharira sikala, makamuvharira chisikala. Muchitika sikala hatendeki kana kubuda mumujere, haasi kutozobuda mujere, asi wadya jena akabuda, mukamupa pasipoti yake akarova pasi. Munangagwa, misodzi yavana vezimbabwe haidonheri mahara. Kana uri semugwadi iweweka, make sure panochinja president muzimbabwe, make sure uzvisungire pamutomatisi ubve wafira ipapa, because wakashungudza macitizendi wemugwadiwo. Mutaura nyobho, rotaura nyobho, ndwenyanya unoti vamwe nyanya, we ndwenyanya. Chipindura yakachitiudza kuti kwadya jena ari kuenda kupi? Vakaba mari yenyika yese makamusunga, hamuna. Asi vanasikala vari kusapisiwa justice kuti makaponda more blessing, makusunga sikala, makuvharira, hamuchadi kuti abude sikala. Ngabude mujere. Tiri kuda UN iuye kokuita mafree and fair election kuno kuZimbabwe. Mbavha dzavanhu dzeZANU-PF mavharisa nyika yese, sevana Zimbabwe vari kutambudzika, tiri kutambura. Nonsense.
Studio 7 apo mai Chikanda kana kuti mai Musara pambare pamatagarika pambare pano, tichingotiwo tokumbira minamato. Minamato ngatingobetsera mewo nemunamato kunamatirawo vasikala navasitole. Zvazooma nyika iya yakuinda kumawere, zvazooma manje. Tatenda hangu Studio 7, ndine ivo pambare.
Vedu woye, maKristu woye, munoti tiri maKristu vekwaana Mwazha, ana Johani Marange, ana Johani Masowei, mese maZCC, ana Mbungu, munoti tiri pasi pehurumende, kuita pasi petsoka dzamubhadi. Mugwadi mwamuona here zvaakatakura pasi penyika iyi? MaBhaibheri munomaerenga, munomadini? Muromo unotaura mugwadi pamusoro pemuntu wafa ngepolitics munozwa here? Kudenga kuna Mwari, hapana chisikaperi. Chisikaperi ndirwo rufu rwega. Zvichapera izvo. Mhuri yekwamugwadi, vana vake, femiri yakwe, pane basa. Zvinondikudza maningi ngezvekuti Mwazha unoti usikavhoteri iwoni neZANU-PF kudenga aendi. Kupatisa madhara akafunda, maticha chichi, hapana usikazi kufunda pakati pechechapa. asimweshe munokono kupatiswa ngesimba raSatana. Mangwani muchazoiona video yekudenga ichitaura imomo muchite zvomunoita vanhu vaMwari. Ziyai Mwari, usapatiswa ngemaoni nawo ngematungamiriri enyawo. Ndatenda zvangu.
Makandipa vashamarari yedu yepasito Josepi.
Yaa ndiri kuda kutaura nayo nhasi uno inhauya mugwadi. Mugwadi usafare uchinzwa munhu wese achitaura kungoti mugwadi. Ari pano mugwadi, ari pano mugwadi, pati kupembedzwa. Hakusi kupembedzwa. Unoita munyama nazvoizvi. Ndezvauri kuita izvi. Zvokuti unonyatsoziva kuti nyaya iyi iri pachena inozikamwa ndimi mazviita vezanupiefu. Asi unoonekwa uchiramba uchisvora uchitukirira pamusoro pazvo izvozvozvo. Ndinonzwa kukunyarira nezvaunoita izvi. Wakutoita semunhu asina kuenda kuchikoro nezvauri kuita izvi. Nyaya inoitwa nevezanupiefu iri pachena chai chai iri pachena. Unoona uchiramba uchikakavadzana. Taimbove muzanupiefu isu. MuzanupiEFU taimbovemo tichiita misangano yacho tichaidawo chaizvo tichifungidzira kuti ichachinja. Hapana zvatisingazivi zvinoitwa imomo. Mhiko makatopanana mhiko kudhara kuti chekutanga usashoropodze mutungamiriri wenyika pajekerere. Hazvitendegwi kwai chero ukaona chakaipa pana Munangagwa kusataura nyarara. Chechipiri mune muchikurudzira kuti rova tuka zviringidza vari kuita musangano hausungwi hauna chaunoitwa. Mapurisa chaiko chaiko makasosa makapedza makavaudza zvokuita. Kunga kuma CIO kana kumataredzi mhosva makasosa makapedza makavaudza zvokuita. Mune muchizwa ari chero munhu akanzi asungwa asungwa haana zvaanonoitwa anonoregedza. Nhasi pia zvijamba akasungwa arimo hatimbonzi kushungurudzwa kwake kana kuita sei agere mushe samambo ari mumusungwa. Vana jobhisikara kusapiwa bell inhau yekuti makatovaudza kudhara magweta makavaudza kuti musavape bell ngavafiremo muchitokisi mujere ngavafiremo ndozvakaudzai tikutozviziva pasirese riri kuzviziva ndozvamakaita vezanupiefu asi mukabvunzwa hamubvumi mune muchiramba. Mutaura ataura uyu nhasi uno ati chinzvimbo chauri ichochocho chaimbove neumwe munhu akachisiya. Uchachisiya mugwandu inguva isati yakwana. Ichakwana nguva uchachisiya. Iwe wega uri kuda kunyanya kuonererwa uchitaura zvisiri izvo uchishoropodza mapato akazvimiririra zvamunoita chaizvo zvaunenge waita chaizvo chaizvo unozviramba ende unongozvitoziva kuti unoramba apa uri kuseka uchiseka namose rugare uchiseka vamuzori wavaiita musangano wavo mukavavhiringidza vhiringidza nhasi wobuda uchiseka garika nekugarika kwako ikoko. Tichaona kuti uchasvika kupi nezvaunoita izvo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sondo rinouya Britain ichange yave nemukuru wehurumende mutsva anotsiva vaBoris Johnson. Nhengo dzebato reConservative Party dzichasarudza pakati pavaRishi Sunak naAmai Liz Truss avo vanoonekwa sevane rutsigiro ruzhinji kupfuura vaSunak. Muchikamu chino tinotarisa zvekuitika muAmerica. Mamirioni nemamirioni evadzidzi muAmerica vakakwereta mari kubva kuhurumende yeAmerica kuti vadzidze muzvikoro zvepamusoro vacharegererwa zvikwereti izvi kusvika pazviuru zvinoita makumi maviri $20,000. Tabata vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Indiana muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi.
Nyaya yezvikwereti Zewa nawe kuchikoro izinopa kuhurumende. Inyaya yaka gara ichishunguruza wanu. Kwe makore mazinji chaisho. Wanu waka wana zikwere tiso zuzugenda kuchikoro. Wanonzi wane matrillion dollars aka wanda e zikwere ti. Saka zwaku neta kutuwa mbangare zikwere ti wachono ime marie yiku zuchengita muri zao. Saka President wa Biden waka wengisa kuti kana wawa President wata deleza mari inofanya kupatarwa ni munu wega wega. Saka munu wega nesikwereti kuhurumende ano gashira mari inosika iripasi pay $120,000 pa gore. Acha bisi kwa $10,000 asi ozo batare imwe. Asi wa Biden walukuramba wachi nzi nga wafunke futi panyaya iyoyo. Ko walukujiko wango ni kupu wango regerera. Kuti mari auta batare. Ngekuti zino batira kuwaka upumi wenyika. Wanu kana wasa batare kuhurumende mari ya onga ufana ubatara. Mari yacho yu wachazo isendesa kukuza upfumi wenyika tenga zinu, kutenga mota kutenga zimba zisizos
jinaona sokuti pane kusafara kana kuti kusawirana pakatipe bato Democratic Party ne Republican Party panyaya iyi uyeze jineta sukuona kuti kune vamwe vari Democratic Party vanoita sukunyunyita nenyaya iyi. Chii chili kuneta hapa professor, sei vanhu vose vasinga manjiri kutambira zvakaitwa na va Biden izvi.
We Republican Party hawasi kuda. Wanoda zvavo kuti mari ideredzerwe asi hawadi kuti kuderedzwa kwacho kuitwe pasi pawa Biden. We Republican Party hawana kumbogara muupenyu hwavo wakasapota nyaya yekuti zvikwereti zvideredzwe. Chata wabumira na chimiro chao nisho kuti kana waka kweta mari kana waka puwa mari ne hurumende ulofanya kuizorera manje tikutarisa ma trillion dola zaka wanda wanu walikupa waka graduate muzikoro wanu zaiona kupiko mari kuti wanjike wabataye security neku umba misha zao zimba zao muri zao kozi ya kudiwi rema Democrats kune kudiwi rema Democrats onepi 10,000 hiliki madiku mkupa mangore gerera yesi ya kada saka wa Biden waliku zinga wambu funga futi panya iwe kuti wango pisa chikwere chachi kune wamu anuwane chikwere to wasata wa imbatara waka graduate ama kone mazinji chayo mungu wasata wa batara. Saka wakunzi chingwore gireye wanu zvikore zvacho izvo ngazviwe iya inonzi human capital investment. Human capital investment kutraina wanu kudzidzisa wanu kuti wakwanise kuwaka upfumi wenyika.
Munoona sekuti nhano yakatorwa nava Biden iyi ine chekuita here nesarudzo dziri kuuya dza 2024 nedzidzi dziri kuuya gore rino?
Kwete kubvira pawakatangisa kukampena wa Biden waitara nazvo chive chavakapromisa wasati watomboita maelections. Saka handisi kufunga ba kuti wa Biden wari kuitira wakatarisira maelections kwa November. Wamwe wangafunge kudaro zvavo asi chine chavagara wakaplana kwenguva yakareba chaizvo.
Avo vange vari vanodzidzisa pachikoro chepamusoro cheIndiana University of Pennsylvania muno muAmerica muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi inoti National Youth Service haina chainobatsira vechidiki. Kambani yeZupco inoti kutanga nhasi china yawedzera mari dzemabhazi zvakapetwa kaviri. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanuro Kawande, ndichiti mosera zvakanaka.